Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 16, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisa kushandisa masaisai eInternet.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, maMP kwese tava nawo.
Bato rinopikisa reTripleC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzechizvino zvino dzekudzidza nadzo dzinosanganisira kushandisa masaisai eInternet. VaMnangagwa vataura mashoko aya pavavhura zviri pamutemo dare reparamende yevechidiki rechikamu makumi matatu nechimwe nhasi muHarare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pachiitiko chanangana nezuva rekurangarira vana vemuAfrica reInternational Day of the African Child, vaMnangagwa vazvirova dundundu vachiti hurumende yavo inotsigira vechidiki kuti vafambidzane nevana vari kune dzimwe nyika maringe nekudzidza nenzira dzechizvino zvino.
Naizvozvo hurumende yangu iri kuisa mitemo nezvirongwa zvinoita kuti mwana wega wega awane mukana wekushandisa nzira idzi kuitira kuvandudza upenyu hwake. Ndinokuvimbisai kuti nhunha dzese dzamareva ndadzinzwa uye dzichagadziriswa nehurumende.
Kuvhurwa zviri pamutemo kweparamende yevechidiki kwaitwa pasi pedingindira rezuva remuAfrica reInternational Day of the African Child, iro rakanangana nekusimudzira kodzero dzevana munguva yekushandiswa kwemasaisai eindaneti kana kuti the rights of the child in the digital environment muchirungu. Vachitaura neStudio 7 pamusangano mumwewo, mumiriri webudiriro North mudari reparamende yevechidiki uyewo achidzidza paEaglesville Senior School, Tatenda Chiwodza, ati zvikwanisiro zvekudzidza nenzira dzechimanje-manje ndizvo zvishoma muzvikoro.
Zvakafanana nekuconstituency yebudiriro North pachinova, vana vazhinji vakabatsirikana neprogram inonzi Lab First, zvokuti kuzvikoro zvizhinji zvekubudiriro North malabs aveko, makompyuta aveko, asi zvinonetsa ndezvekuti havana indaneti. Kunyange vanayo vacho vanenge vasingakwanisi kuiteera mwedzi nemwedzi.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende yevechidiki Perseverance Chikati anodzidza paSt Matthias Tonzo High School auyawo nemuono wekuti vechidiki vanozvitora mifananidzo vasina kupfeka votenderedza pamadande mutande vanofanira kurangwa neshamhu ine munyu. Kurangwa kwevana vane misikanzwa kwatsinhirwa nemumiriri webwera South mudare reparamende yevechidiki uye vachimirira mambo nyashanu Dayton Mutero uyo anodzidza pamuti usina zita High School kubwera.
Vana vanoite misikanzwa vanofanira kurohwa, asi marohwerwo atisi kuti torai mupfini kana kuti vhunai danja murohwe. Ndozvataikumbirisa kuti dei zvaibvira muzvikoro, chikoro chimwe nechimwe chinofanikiswe disciplinary committee inomirira izvozvo kuranga nemutoro wakafanira.
Mutungamiri werimwe sangano reva dzidzisi re Zimbabwe Progressive Teachers Union of Zimbabwe vachakavafira zvou vanotukunyangwe zvataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka muromo hauzarirwi nerwizi.
75% yezvikoro muZimbabwe hazvina magetsi kana solar system. Zvikoro zvakawanda kumaruwa zviri kudzidzira mumainfrastructure isina kunaka, kana tingati pasi pomuti mudzimba dzohusva kana mudzimba dzakavakwa namapango dzinoda kuti dzivandudzwe. Saka tisati tambotaura kutekeshera kweICT muZimbabwe mese, tinoda kuti vana vange vachidzidzira mumaclassroom akanaka.
Mukuru webhodhi rakokera mhemberero idzi reZimbabwe Youth Council, Maud Chifamba, anoti ishuviro yavo kuti vana vakwanise kushandisa indaneti vakadziviririka.
Indaneti yave yakakosha mukudzidza kwevana chaiko kumakala vanoita vanoresearch paindaneti. Saka ivo zvino upimu yedu yanhasi indaneti tingaita sei kuti vana vasawane zvinovakanganisa paindaneti, asi vainge iri sei vange vachikwanisa kuti vakasvika vachiita zvechikoro vangowana zvechikoro.
Dzimwe nyaya dzasimudzwa nevamiriri vedare reparamende yevana dzinosanganisira kutorwa kwematanho akasimba pakuona kuti kutorwa kwezvinodhaka kwamiswa, kodzero dzevana vanorarama neurema dzachengetedzwa, uyewo kumbunyikidzwa kwevana nevadzidzisi kwamiswa. Zuva reInternational Day of the African Child rakatanga kucherechedzwa musi wa16 Chivabvu 1991 senzira yekurangarira nayo vana vechikoro vakaurayiwa musi wachivabvu 16 1976 muSoweto muSouth Africa, vachiratidzira vachida kuti dzidzo yemuzvikoro zvevatema ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti mukupera kwesvondo rino riri kupeta urongwa hwaro hwekushara nhengo dzicharimirira musarudzo dzegore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muTriple C vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakatopedza kare urongwa uhu matunhu mamwe wose enyika, uye mangwana vanenge vachipeta chirongwa ichi mudunhu reHarare. Izvi zviri kuuyawo apo matare ekutambira mazita evachakwikwidza musarudzo dzegore rino ari kugara munyika yose nechitatu chinouya unove musi wa21 Chivabvu. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Kupera kwesvondo rino tiri kupeta urongwa hwekuva nemakandidhetsi mudunhu reHarare. Nyika yose takatopedza makanzura, maMP kwese tava nawo. Muchavona panomination kuti kwese mawadzi ese ari 1970, Triple C changa kamirira kwese ikoko.
Tiri kunzwawo paine kunyunyuta kuti utungamiri huri kupindira pakusarudza vanhu vachamirira bato huchisendeka parutivi vakadomwa nevagari kuti vavamirire. Munoti ine nyaya iyi?
Nyaya yemakandidhetsi. Makandidhetsi edu akabva kuvanhu, uye vanhu vagere kumawadzi, vagere kumafarms, vagere kumareserva, kumaruwa. Ndo vanoti uyu ndiye anokodzera kuti akanzura wedu, uyu ndiye anokodzera kuti anga achiita MP wedu. Vanhu ivavo ndo vane simba rokusarudza, rokudoma kuti ava ndo vanofanira kutimiririra munzvimbo dzatigere. Nokuda kwaizvozvo makandidhetsi edu anozikamwa nyika yose, nekuti vamiririri ava vanobva kuvanhu vanenge vagere navo munharaunda. Hapana mumiririri anoitwa imposed. Nekudawo kuti macitizens ndivo vane ese, ndivo vanosarudza munhu vanoda, ndivo vanoti uyu anokodzera kuti anga achitimiririra. Kwedu kuTriple C hakugadzwi vanoda, kunogadzwa vanodiwa nevanhu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7. Sangano reZimbabwe National Organization of Associations Residence Trust rinoti dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki ratekeshera nenyika, uye nhasi raparura chirongwa chekubatsira vechidiki vane dambudziko iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi mumusha weGlenview muHarare nhasi, sachigaro wesangano iri vaShelva Chikomba vati dambudziko rokushandisa zvinodhaka rakura munyika semamwe matambudziko akaita seuori nekushayikwa kwemvura nemagetsi, asi vati dambudziko iri vanogona kurigadzirisa.
Chinangwa chedu isu takata nhau yedrug abuse kuda kuti tikwanise kubatsira vanana ava mayouth kuti vasiye zvinodhaka. Notungobatsira chete uye kuti tivatsvagire zvekunge vachiita.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi, amai Ruiza Maposa vati dambudziko iri radzika midzi mumba mavo zvekuti havachina mufaro.
Ndinosangana nedambudziko iri zvakanyanya kune mwana wangu mukomana anoti iye. Mwana uyu ndinomuda zvikuru, asi zvaanondiitira zvinondinetsa mukurarama kwangu. Ndiye wandakatarisira kuti ndiye amudiki, anogona kusarawo pamba, asi zvino zvaakundiitira kwandiri zvandichinjira. Ende pfungwa dzangu dzarasika, uyezve ndine chirwere chemwoyo chakabva chanyanya nezvaanondiitira mwana mukomana.
Vanoti musangano wanhasi wavabatsira uye vave kuziva kuti vobatsirikana sei.
Zvino ndakati ndikuramba ndichimuropotera mumapurisa achidzoka, anoramba achiita. Mapurisa andoita sei? Zvika nemwe mupurisa madii kuenda kuprotection, oda mumbomudzinga. Baba wacho akati kwamudzinga akagara mustriti anoitoita west. Zvino tiri kumbomutarisa kuti ndione kuti ari kuita sei, asi akungotaura kunge akurasika njere. Ini ndobva ndabuda kanzi ndosiya zvakadaro.
Vachitaurawo pamusangano uyu vange vakamirira chikamu chemapurisa eZimbabwe Republic Police chinoona nezvekurwisana nezvinodhaka chezetarapi drugs and narcotics, Detective Sergeant Netukundi Zveza vati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ranetsa pasi rese, uye muZimbabwe vana vechidiki vane makore ari pasi pemanomwe vave kushandisa zvinodhaka izvi. Vati zvinodhaka izvi zvinokanganisa pfungwa, utano neramangwana revana, uye zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana havashandise zvinodhaka.
Vabereki, mukanzwa kuti mwana akuenda kupati, zivai kuti pati yacho yakamira sei. Kuna nani ndiana organizer iri kuitirwa panzvimbo yakaita sei, nekuti vana vanoenda kumavhuvhati nechinzi mwana aenda kuvekiepa.
Vaendera mberi vachiti chinorwadza ndechekuti vanhu vakuru ndivo vari kutengesa zvinodhaka izvi pamwe nekupa vana dzimba dzekuti vaitire misikanzwa. Vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa vese vanoshandisa kana kutengesa zvinodhaka, vachiti basa reZimbabwe Republic Police kuchengetedza zvarwa zvese zvenyika.
Kana nini muchiparadza vanhu vedu vezimbabwe nyika yedu yamangwana through the abuse of drugs.
Detective Kundizeza vakurudzira veruzhinji kuti vatsvage mari nenzira dzakanaka kwete kutengesa zvinodhaka. Zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinonyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, mutoriro, heroin, mishonga yechikosoro yakaita sebroccoli syrup pamwe nemishonga yekuchenesa ganda kana kuti skin lighteners. Dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika rinonzi rinogona kunge riri kukonzerwa nekuwedzera kweurombo nekushomeka kwemikana yezveupfumi. Vechidiki vakawanda munyika vanonzi vave kupinda mudambudziko iri vachitsvaga zvisimudzira munguva dzekuoma kwezvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Gurukota runana nezvemuhofisi yemutungamiri wenyika yeBotswana Vakabo Morengi vati mashoko eruvengo anokonzeresa mhirizhonga uye anofanirwa kuraswa. Mashoko aya atambirwa nemufaro mukuru nezvizvaro zveZimbabwe zviri munyika iyi, izvo zvati zvinotarisira kuti zvichabatsirwa kuti zvinge zvisingashungurudzwi nezvizvaro zveBotswana. Mutori wedu Naushingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apa mhemberero dzekucherechedza zuva rekupikisa kutaura kune ruvengo reInternational Day for Countering Hate Speech iro riri kuone musi wesvondo, vamurwaimu vati mashoko eruvengo anokonzeresa mvongamupopoto. Vati vagari venyika iyi vakafanira kuona vabva kuro sevanhu vari kuita basa guru mukukudza upfumi hwenyika yeBotswana, kwete kuti vari kuvatorera mabasa.
We need to teach our children better standards of respectful coexistence Takafanira kudzidzisa vana vedu rukudzo nekugarisana nevamwe zvakanaka zvisinei nekuti vavagiri navo vanobva kupi. Vamwe vakazarirwa vari vechirudzi chechichena, kwotiwo vamwe izvi zvizvarwa zvemuZimbabwe nezveGhana. Hapana akasarudza kuti anoda kuzvarwa ari werudzi rupi, asi vagari vanoona zvakakodzera kudaidza vabva kure vachiti vabva kure. Hazvina kunaka uye takafanira kuona kuti pangagadziriswa sei.
Vaenderera mberi vachikurudzira zvizvarwa zvenyika yavo kuti zvisiyane netsika yekunyomba kana kuzvidza vabva kure, kusanganisira zvezvarwa zveZimbabwe nekuvadaidza nemazita ekuti makwerekwere. Mashoko avamurwa inyaya agamuchirwa nekutenda nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda munyika yevavakidzani iyi. Vachaoso munyengeterwa avo vanorarama nechamuka inyama vari muguta reFrancistown vanoti izvi zvinoratidza kuti hurumende yenyika yeBotswana inoda runyararo kana zvichienzaniswa neSouth Africa.
Kunyara seBotswana, Botswana kana inobuda vagara vayo ndinonga tigadzana zvakanaka. Kana anobva out anobva kupi? Tese tinongova chitongwa baAfrican. Voi by South African manje. Vadzwa nemaru dzatingabvumiri izvo. Plus government yacho yakwazi kubudira vagara vayo ndinonga. Garisanamo zvakadai zvakadai zvakadai. Alipi kana pane munhu akadai samalema. Is the leader. The things can change.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekugadzira musoro muguta reFrancistown zvare Charity Hungwe. Vatidai mashoko avamurwa inapinda munzeve dzevagari venyika iyi zvikuru avo vanoita zvekuruka bvudzi nekugadzirawo misoro.
Hatinyatsourirana zvakanaka handiti because this is three my foreigners. Havanyatsotibata zvakanaka vanoti tivatorera mabasa. Vamwe vanoshandisa mashoko ekunyomba. Vanoshandisa mashoko.
Vachitsigira mashoko amuzvare Hungwe, vaThomas Masuka vanoita zvekusona vanoti mazita ekuzvidza aya anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvionekwe semhuka munyika iyi.
Tinotomufarira nokuti unenge uchititaridzawo kuti tiri vanhu, tisabatana sekuti hatisiri vanhu wokuti havaidzimhuka izvi havanhu. Saka kana vachitisapotawo kuti musati makwerekwere, tinonzwawo zvakanaka kuti munhu anenge ari munhu wakanaka kwetiri.
Aufa Muchemwa uya nemakore gumi nemanomwe achibva kwamurehwa uya achiita zvekutengesa mushonga unoraya mapete nemakonzo mumigwagwa yeGaborone audza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanirwa kuti yegadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vanhu vagare pasi.
Mari yaaneti mukatarisa muZimbabwe mari 1 haisigorese handizvo zviri mabhoni makanzwa chadhola chairo reus tanga rapa vanonzi 400 raoronzera kuenda mutasa dagdegeta mari 1 inonzi inde muZimbabwe hazvinoenda mbana habudibudi zvazvo.
Gwaro rakaburitswa rebazi reZimsets mwedzi mishoma yadarika rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Zuva reInternational Day for Countering Hate Speech gore rino riri kucherechedzwa musi wesvondo Chivabvu 18, uye zuva iri rakatarwa neUnited Nations General Assembly kuitira kumisa kushandiswa kwamashoko anokonzeresa ruvengo. UN inoti mashoko anokonzera ruvengo ndanyo yekutaura kana kunyora achirwisa kana kupatsanura vanhu kana chikwata zvine chekuita nechitendero, rudzi, dzinza, ruvara rweganda, kuti munhurume here kana kuti munhukadzi kana zvimwe zvinonanga munhu zvichikonzera ruvengo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevanhu vakasarudzwa nehurumende yeAmerica kana kuti Federal Grand Jury chapomera muto weUS National Guard Jack Teixeira ane makore makumi maviri nerimwe kana kuti 21 mhosva yekuburitsa zvisiri pamutemo magwaro eusori hwechiuto epamusoro akavandika achaisa padande mutande. Vanhu vapfumbamwe vasungwa muGreece nekuvekwawo nechekuita nekunyura kwechikepe kumahombekombe kwekuchamhembe kwenyika iyi nechitatu, izvo zvakauraya vanhu makumi manomwe nevasere. Vagari vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana emumaruwa munyika vanoti havasi kufara nemitongo iri kupiwa kana kudzikwa nematare emamwe masabhuku, masadunhu kana kuti machinda pamwe nemadzimambo kune vanenge vabatwa vaine mhosva mumatare aya. Vagari vanoti vakawanda vevatungamiri venharaunda dzavo vari kuita zveunyire. Nonorai Jena anotipa nyaya iyi.
Mumasiri kufara nemitongo iyi ndivare mijogarwe vekumakonde kumachonarindi wese vagarwe vanoti vakabhadhariswa mombe shanu namambo nemakonde
mitongo iri kupiwa nana madzi mambo ndeyekupenga chaiko ini ndakabhadhariswa mombe nekuti ndakaroora mwedzi wanovhemba nebasa reizvo hurumende inofanirwa kupindira munyaya dzematare ana mambo
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumaronda mashanu kuchivhu mudunhu remachonarindi east vagilbert masango avanoti mamwe masabhuku ave neudyire vachiti vakabhadhariswa dariswa masaga mashanu echibage mushure mekunge mombe dzavo dzadya munda uri muvasidzane wavo panzvimbo diki diki vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti rimwe saga rechibage rainzindera sabhuku vagari vakawanda munyika vari kutaura nezvi rimwe chete kuti mitongo nemiripo iri kushevedzerwa nemasabhuku masadunhu nemadzimambo iri kuremera vakawanda ko madzimambo vari kuti chii nezvenyaya iyi mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west uye vari nhengo yechiefs council mambo ngezi vanoti mitongo yechivanhu haina payakanyorwa asi inoenderana nenzvimbo uye nemhosva dzinenge dzichitongwa
mitongo yedu yechivanhu haina payakanyorwa ndochi muchokwadi chekutanga uyezve zvinoenda nenzi
mambo ngezi vanoti semuenzaniso panyaya iri kunetsa nyika yose yekuti masabhuku ave kuda mari yekusumwa nezvekufa kwemugari mumabhuku avo kana kuti mhere mhuri inofanirwa kubvisa huku asi mambo anofanirwa kuzoendesa mabhagidhi echibage cheupfu unofanirwa kudyiwa parufu kwete kubvisiswa mari
kana pamucha pakafiwa munhu anounza mhere haisi yasabhuku ndeya mambo ihuku huku anomesa huku chachaio sabhuku ndeya anosvitswa hake mudamo noti mambo vanobvati kana zvatero vaziva vanobva vatotumira kana zvimwe zvinhu ikoko kutengesa chikafu nenei
mambo katidza gombo vekwazvimba vanotiwo muripo unokura kana mupari wemhosva akarega kuenda kudare
asi mitongo mizhinji yauri kuzoona inozoitika apa ndeyekuti inonge yakunzi default judgment munhu atongwa asipo one ariramba kuuya kudare asora dare iroro right kana asora dare hapana munhu achapikisana nezviri kudiwa nemumhanai
mambo Clemens nembire vekumashonarin central vanobvuma kuti maungira ekuchema kuri kuita vagari ari kunzwika
sabhuku basa rake nderokutsuura haana mvumo yekuti anoita ishu out masamoni kugadzika munhu womutonga nokuti haana setifiketi yekutonga
mambo nembire vanoti nekuda kwekuwanda kwevanhu pamwe netsika masabhuku vanopiwa kuti vatarise mhosva dzine muripo isingadarike huku imwe chete
inenge tichiti kana vatyora mirayiro isingapfuuro mhosva dzibatirenei sabhuku anongota chindibatirawo pahuku kana huku haabvumirwe kana kutosvika pambudzi chaipo haana murango wekutanga angachaje
mumwe sabhuku wekuhurungwe kumashonarendi wevadhibho karengesha vanoti mitongo yavanopa pamwe nemiripo yavanotara vanozvipiwa namambo kwete kuti ndezvemusoro wavo
zvinoitika kwai masabhuku mutemo wavanoshandisa mutemo wavanoudzwa namambo ndiwo mutemo wavanoshandisa havaite zvavo zvokuita zvokufunga zvavo vegani
munhu anenge asina kufadzwa nemutongo wasabhuku jinda ramambo kana namambo anogona kukwidza nyaya yake kudare ramedia street pachabvunza pamusoro pemari dzinonzi dziri pamusoro dzinoripiswa nematare emumamisha idzo dzachemedza vakawanda gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vanoti vanoda kupindura paine muenzaniso wenyaya dziri kuchemwa nezvadzo
handizivi kuti chii chavari kuchema nyaya yacho handisandaizwa
mugore ra2012 vaimbovaishe negomo valasius chitsinde vekumashonarin central vakaripisa vaive mutungamiri wemdc mushakabvu morgan tsvangirai mombe mbiri waimbiri nemucheka muchena wakakura mamita gumi pamwe nefodya yebute mushure mekuvabata vaine mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi zvinamo zvematare emasabhuku masadunhu nemadzishe ndezvekugadzirisa makakava mumamana vachipiwa masimba nebumbiro remutemo yenyika asi vaine masimba mashoma panyaya dzinechekuita nedzimwe mhosva dzakaita sekuba nekurovana. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday seven to pogine.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino chine hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero dzakarerekera kumusambo weRhythm and Blues neSoul, Tafadzwa Murombedzi kana kuti Tafi Room. Ngatinzwei hurukuro yaaita Naivan Zisininga weStudio 7.
Ndakatsikisa nekubura kambo kangu kanonzi Hold On. Mwezi wapera uyu kambo aka kanokurudzira isu vanhu kuti tirambe takashinga, tirambe takabatira pana Mwari. Munoziva kuti muupenyu tinotarisana nezvinhu zvakawanda zvinotipedza simba, asi Mwari vanotivimbisa kuti vanesu.
Izvo zvemagitare izvi makazvitanga rini?
Ini zvemagitare ndakatanga 2013.
Vabereki venyu vaitwo kudii pamakatanga kurova magitare?
Vabereki vangu pavakanzwa kuti ndinoda kuita zvemagitare vakangondikurudzira kuti nditange ndapedza kuita zvechikoro.
Vanhu vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndichitarisa rutsigiro rwandiri kuwana pane kambo kangu kandakabva kubura aka Hold On, ndinofunga kuti vanhu vari kunakidzwa nemusic yandiri kubura. Ndinoona kunge vanhu vakujairirana nenziyo dzandinobura.
Matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi?
Machallenges atinotarisana nawo muindustry medu mekuimba umomo akawanda, asi chandinoona sechinhu chikuru chatinotambudzikana nacho kushaya rutsigiro rwemari yekuti tishandise kuti tirambe tichitsikisa nziyo nekuita mamusic video.
Kuvanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata vanogona kundiwana pamasocial media platforms ese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok nepaYouTube. Vanongotsvaga Tafiru, TAFFYRUE, riri izwi rimwe chete.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu ndeyekuti kudii?
Ini ndoda kutora nguva ino kuti nditende vese vari kunditsigira pakambo kangu Hold On pamasocial media platforms ese. Ndinonamata kuti Mwari akomborerei, uyezve kuti ndicharamba muchingotitsigira mune zvese zvatichabura pamberi apa.
Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro.
Ini ndinotenda nenguva yamandipa kuti ndive pano. Ndoda kubuda mudariro nekambo kangu kanonzi Hold On.
Zuva richauya namo pazi chapera kuchena
kuchinzwa kambo kanonzi Hold On kubva kumuimbi Tafadzwa Tafiru Murombedzi, uye manzwa hurukuru yaaita Naivan Zisininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Msakangano wachirongwa chedu cha Live Talk na 8pm nasi apotiri kukurukura nezvezuva revana vemuAfrica Day of the African Child riri kucherechedzwa nasi uyewo tichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika tatarisana nesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kubatsira vana vechikoro nenzira dzekudzidza dzechizvino zvino. Bato reTripleC rotarisirwa kupeta mangwana urongwa hwaro hwekushara vachapinda musarudzo dzegore rino. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Praxidus Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.